manera akanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu zvitatu 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengwe yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanorest marara vanokwira kudare vachipikisa kudomwa kwavamonzora semunhu achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi mutauriro wavamonzora Valoid Damba vanoti havabvunduki zvaitwa navamarara vachiti idzi ishungu dzemunhu akakundwa musarudzo navamonzora. Sangano reproject 263 rinoenda kudare High Court kuti dare iri rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuripa gwaro revavhoti repadande mutande. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi enhabvu kuWorld Cup kukata. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengwe yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanorest marara vakakwira kudare repamusoro reHigh Court nezuro vachida kuti dare iri rinzwe nekukasika nyaya yekudomwa kwemutungamiri webato iri vamonzora kuti vazove iwo vanomirira bato musarudzo. Vamarara vanoti vari kupikisa kudomwa kwavamonzora kwavanoti kwakaitwa zvisipasingateurwi bumbiro remutemo yebato reMDC vachitiwo zvakare pakave nekutyisidzirwa kwevanhu. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamarara kuti tinzwe zvizhinji.
Ndakafaila an agent chamber application mudare reHigh Court ndichipokana nekusarudzwa kwavamonzora neNational Council yedu yeMDC.
Zvii zvamakatura kudare vamarara?
Takaisa umbowo unotaridza kuti vanhu vakanga varimo muNational Council vakawanda vacho havasi vanhu nhengo dzeNational Council.
Asi musati makwira kumatare makamboedza here kuti mugadzirise nyaya iyi mubato renyu?
Vamonzora vakanditsvaga vakati sekuru muri ipi tigadzirise musangano. Ndakaona zvisina kumaturo nekuti hautange warepa ozoda kuripa kubvumidzwe. Saka tinofunga kuti mutemo wedu MDC our constitution was violated and therefore the only recourse iripo kuenda kudare redzimhosva nekuti vakuru havasi pakuda kuga dzirisa zvakakanganiswa vari kuda kutenderera mberi vakakanganisira vanhu vemusangano weMDC vane kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Asika tichitaura nevamwe vemubato renyu vari kuti vamonzora vakasarudzwa zviri pachena neNational Council.
Utungamiri hunobva kuvanhu through maprovinces, simba riri kuvanhu, simba harisi muNational Council. Kana muchatondera vachamisa vakaita chinhu chimwe chete chaitwa navamonzora ende magumo acho takazomaona. Nyaya vachamisa yaraswa muHigh Court, nyaya vachamisa ikanoraswa zvakare muSupreme Court vaapila. Saka ndo chinhu chaitwa navamonzora, but vamonzora ndivozve vakanga vari the brains behind kwenyaya yavachamisa yakazoraswa ende vakatoigamuchira vakafara chaizvo kuti vahwina vanotedzera mutemo. Zvino takaona vaa kunorasa futi mutemo mumwe chete iwoyo wavakanga vambocelebrata kuti vanotedzera.
Ndeapi matanho amuri kutarisira kuti achatorwa nedare kubva pari zvino tichienda mberi?
Agent chamber application inozononzwikwa. Kana yanzwikwa dare rinobvuma kana kutambira kuti iri agent. Kana yanzi iri agent inobva yanzwikwa nechimbi chimbi. Kana yanzi haisi yaraswa kunzi haisi agent inenge yakuzoenda panormal row.
Kwadaidzirwa zvakare mumwe musangano weNational Council mangwana, muchaenda here kana kuti?
Kwavhesi hausi ikokoko, kuri kungonoitwa continuation yekuramba vachityora mutemo. Saka naizvozvo ndonyaya yandiri kupokana nayo ine nyaya yamudare. Saka kwavhesi hausi handisi kuzoenda kuno sanitizer kana kuno atenda.
Nengo ebato re MDC inotungamirwa na Douglas Ngonzora vano rest marara vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tabato omutawiriro wa Ngonzora Valoidi Damba avanoti avasikuvhundutswa nedano rava marara iri sezvo vari munhu mutsva mubato re MDC uye akajiwa na Ngonzora.
Chekutanga tinoda kuti tizvisise maprocesses emovement for democratic change kuti anoitwa sei. Ati mtanda pinda ya mumumu wa marara munu mucha wakataka kupinda wani appointment ni national executive watu itakuwa appointment na makudiri mwa na wamonzera mgori ya 2021 kama members tena anodunga na president kwa mtemo wa MDC wa marara kubiriza ni hizo zezo wa watu wa kupinda ma national council wa MDC mtemi wa wese wa marara wazibu bire ni mtemo wa MDC National Council is like a gara in a power and in the supreme decision making body in between Congress. Kaya kubirikita ni hizo zoizo mkatipa kita ati kofipiti ni msangani. Awana kuhibema makipa wapo wakenda kukote. Iwe National Council ino gara, igu ona, igu tali sama processes kuti inoiza inoitila ndi ipi. Kita sama cost ikunja wani, kita sama cost ikutikite process yeye. Saka wangunzula waka nominate kwa uncontested and unopposed. Nima members in the National Council. Yuhu wa marara wakanga warimu, wakaramba wakagara, wakanyarara. Nikuti nyepe hindi yorimu wangu waona kutia wakonti kukurira.
Asika wadamba, wa marara warukuti wano wakadoma wa Ngonzora, kana kudoma kwa Ngonzora, kwa kanga kuine kuchikisi zirwa, kana yatinga ti intimidation.
It's not our wane munu akaruza. Nikuti yose murume mkuru, kana wajikwanza kushizirwa ni wano 150 wakanga warimu. Kutika zuenda kundeo kukumomo kupufu kuma provisional council. Kuneze kuhine wano more than 330 kilo toga wakichiku di. Pachirungu katerwera kano zi exquisites. Nekuti munu aluza. Arungo chagamosa kunemera kushibisa zari msangami.
Saka ezino siya papi kongresi bato renyu ya muri kutarisira kuita mwezuno.
Aywa kongresi ni ndi randeri apana shini imisa. Kongresi ni ndi randeri nekuti chikiku zaudi chakatika mbambo. Nekumira mkati mbumburi mtemo MDC. Samuza fana wazwande kutiva Ngonzora kana isusu na Ngonzora. Aisile kongresi edhiye kutanga kukiti hindi chino kontesta. Sana tige jita preside over. Ma kongresi kutanga ya 2000 ya nga chiripo wa marara wanga wasipo. Kongresi kitu ya 2006 ya nga chiripo wa marara wanga wasipo. Kongresi ya 2011 kugruwa yo ya nga chiripo wa marara wanga wasipo. Ya 2014 ya nga chiripo wa marara wanga wasipo. Saka chini kutaura ni kuda kwa unyambi ni kuzi ya kuti kongresi kana kuchika kwa sii. Saka iliku ndiri ya mbiri.
Mutawariruwe mtungamiruwe MDC wa Douglas Ngonzora, Valoid Damba, vari parunare muharare ni Studio 7. Sangano runoongorura sarudzo re Project 4263 nezuro rakakwira kudare repamusoro re High Court richida kuti dare rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iriwanise gwaro revavoti repadande mutande kana kuti Electronic Voters Roll. Sangano iri rinoti ZEC haisi kuda kuripa gwaro repadande mutande iri asi ichida kuti ritenge gwaro revavoti remapepa. Rarunote riri kudura sezvo richifanirwa kutenga mapeji anodarika zana nemakumi masere ezviuru nemutengo wedhora rekuAmerica papeji. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi ravo, asi vakamboudza zvavo Studio 7 kuti commission yavo iri mushishi kugadzirisa gwaro iri kuti riende padande mutande. Sangano iri arisi iro rega ratanga kukwirira zeki kumatare richida kuti imanikidzwe kupa masangano nevanoda gwaro revavoti repadande mutande. Ngatinzwe hurukuru yataita nemukuru weproject 4263 wayangason Matete pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi chocho isu seproject 4263 takanyorera komishini inoona nezvamaelection muZimbabwe inova Zimbabwe Electoral Commission musi wa 7 November. Tamba tichikumbira voters roll pa electronic copy sezvinotaura maelectoral act yedu. Saka tavanyorera tamba kuti iro musi wa 9 November commission yakareplya kana kuti basi rinoona zvemaelection yakatipindura richitiudzai kuti harikwanisi kunge richitipa voters roll riri pa electronic copy asi yaikwanisa kunge richitipa riri hard copy uye tabhadhara mari inosvika 187,000 United States dollars. kuti tinge tikwanisa kupiwa mapepa ari pa hard copy ari 187,000 nekuti vari kuti vakuchaja dhora rimwe chete pabepa revota sori vari pa hard copy. Saka isi tagara pasi organization tikaona sekuti hazviso zviri pamutemo. Commission inoona nezvamaelections inenge yatura mutemo kana ikange ichitinyima gwaro iri. Saka isi tanyora tsamba kumakoti tichiendesa commission yezvemaelections kuti koti inge ichiita kuti tinge tichipiwa voter roll pa electronic copy. Ndotsamba yatanyora iyi.
Sei imi muri kuramba voters roll riripo riri kunzi nezeki ndo ravainaro?
Isu mukoma jonga tiri kuda voters roll pa electronic copy nekuda kwezvikonzero zviri. Commission iri kuti kuchaja dhora rimwe chete papeji revoters roll. Saka national voters roll yedu ine mapeji 187,000. Zvazvoreva nezvekuti kana tikapiwa riri hard copy tinoita kutoda abig factory yekuti tinge tichichengetedza voters roll iri. Secondly, kuti tinge tichitakura kwa commission tinotonita kana magonyeti masere kana gumi kuti tinge tichitakura voters roll iri makopi esisina nawo kufactory kwacho. Chechitatu ndechekuti voters roll riri pahard copy rinotinoita tinge tichiri analyze because chikonzi chaita kuti tinge tichida voters roll inyaya kuti toda kuona kuti voters roll ari kushandisa padelimitation harinawo here atinoti pachimuma ghost voters kana mamwe anomalies. Saka mukatarisa delimitation yakutopera ende mwedzi uno commissioners of the announce ama provisional boundaries. Saka takaida kuti isusu imunguva futi tinge takwanisa kunge taongorora sti voters roll so that tipa vanobvisa ma provisional boundaries awo tinge tifanzana nawo. Isu tinoda voters roll ipa electronic copy nekuti ndo nenge rakatisipira hatikwanisi kunge tichibvisa mari inosvika 187,000 tinge tichitenga ma hard copy. Saka ndozvikonzi zvinoita kuti isu tinge tichi kukomishini ngaitike voters roll pa electronic copy. Asi takakoshesa ndechekuti tinoda kunge tichianalyza.
Mune vamwe vamakabatana navo here panyaya iyoyi?
Parizvino hapana vatatichabatana navo mukuita nyaya iyi asi tanga tichingosangana nemaloyer edu eZimbabwe Desk.
Mukuru weproject Vote 263 vayangason Matete vari parunare muHarare nestudio 7. Vamwe vagari vemuHarare vari kuchema chema nekushomeka kwavanoti kwemotokari dzekanzuru dzinotakura varwere kana kuti maambulance dzinova idzo dzine muripo uri nani zvichienzaniswa nedzemakambani akazvimirira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vataurai zviri pamoyo avo vakarwarirwa mazuva mashoma apfuura vanoti kunyange hazvo motikari dzinotakura varwere dzekanzuru yeHarare dziine muripo uri nani hadziwanikwi. Vazviri pamoyo vanoti mamwe makambani ane motikari dzinotakura varwere akazvimirira anodhura zvakanyanya.
MuHarare tapinda dambudziko rekushomeka kwemaambulensi kuti titakure varwere kuzvipatara. Tinoguma taita kuhaya mota dzisiri comfortable kutakura varwere zvekuti murwere wacho unotozosvika atowedzera kurwara nekuda kwemota idzodzo. Basi dzinonga dzakutidhurira apa tine murwere wetinoda kurapisa apa dai patariswa pagadziriswa.
Vachitaura nestudio 7 mumwe mugari wemuHarare vatanatsi wadhambuza vati kodzero yeutano iri mubumbiro remutemo yenyika haigoni kuzadzikiswa kana vagari vasiri kuwana motikari dzinotakura varwere dzine muripo uri pasi sedzekanzuru yeHarare. Vadhambuza vakurudzira kanzuru kuti igadzirise dambudziko iri.
Dambudziko rekushomeka kwemaambulensi kunokonzeresa kuti vanhu vasakwanisa kuva vanoenjoya right yavo to health oro right yavo kuutano zvinova zvinofanira kugadziriswa nekanzuru yedu yeHarare muno munyika yeZimbabwe. Zvakare dambudziko iri rekushomeka kwemaambulensi rinotaridza kuti vanhu vakufosiwa kuti vawanikwe vachienda kumaprivate hospitals ayo ane maambulensi ari efficient and anokwanisa kukurumidza kuuya kuzovabatsira asi zvinova zvinodhurira a general citizen.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vati matenda wakuti motikari zinota kura varwere muguta isho mashakanyanya vachiti parizvino dzinogona kunge dziri nomwe kana sere.
Mota dzekusenga varwere kubva kwavanenge vachirwarira vari kuti vazorapwa imota dzakashomeka muno muguta meHarare. Tichaona kuti pamwaka unotevera tichange tichishandisa mari dzedu kuti tinge tichitenga maambulance. Ndakanzwa mukuru we fire brigade achiti iye tiri kuda 25 maambulance. Atisikushika 7 kana 8.
Vawedzero vachiti kanzuro yavo ichange ichizeya nezvinyaya yekushomeka kwemotikari dzinotakura varwere kuti vagadzirise dambudziko iri.
Saka inyaya yatoda kuongorora inyaya yatichadedicata mari kuti tiindise kunyaya yokutenga maambulance. Saka pamota dzatiri kutenga tichaita kuti kuhealth kuye dzakati o dzinoita madeliveries not only evanhu nemadeliveries emushonga nezvakadaro.
Tsvagiridzo yaitwa Studio 7 inoratidza kuti motikari dzekanzuro dzinotakura varwere ndidzo dzine mitengo yepasi inogonekwa nevagari vasina mari yakawanda. Pari zvino motikari dzinotakura varwere dzekanzuro yeHarare dzinobhadharisa $20 emadhora ekuAmerica kana kuti $20 vagari vachitenderwa kubhadhara nemari yemunyika. Panguva iyo makambani akazvimirira achibhadharisa varwere mari inogona kusvika kuzana remadhora kana kuti $100 kutakura murwere panguva yega yega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandi muAmerica vakapinza mabasa vashandi vakawanda kudarika vakanga vakatarisirwa munambudzi uye kuwedzera mari dzinotambirwa kunyange hazvo paine kushushikana kwekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Izvo zvinogona kuomesera bhanga renyika reFederal Reserve paurongwa hwaro hwekutanga kuderedza mari dzinoberekwa nezvikwerete pamwedzi. Kurwisana mudare reparamende kwakaitika nezuro China muSenegal mushure mekunge imwe nhengo yebato rinopikisa yechirume yarova imwe nhengo yechidzimai iyo yakakandawo chigaro mukudzosera kurohwa kwayo isati yapunzirwa pasi nevakatakanutsa. Chiitiko ichi chinoratidza udzamu hwekusawirirana kuri pakati pemapoka maviri aya uye kusimudza mutauro pamadande mutande pamusoro pekushungurudzwa kwevanhukadzi. Tsvakurudzo ichangobva kuitwa nesangano replatform for youth development pamwe neInstitute for Poverty, Land and Agrarian Studies yepaWestern Cape University kuSouth Africa inoratidza kuti kutorera vanhu vekumaruva misha neminda yavo kuti pavakwe madhorobha kana kuita mabasa ebudiriro akaita sekutanga migodhi hazviunzi budiriro asi kuti zvinotowedzera urombo nekusiya vanhu vasina pekugara. Izvi zvinonziwo zvinonyanya kubata manhukadzi pamwe nevana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuzivisa nekuziya zvakabuda mutsvakurudzo iyi iyo yakaitirwa kudunhu rechipinge kumanikaland, vaitungamira tsvakurudzo iyi Dr. Pilani Zamchia vanoti zvakabudawo pachena kuti kubvisa vanhu munzvimbo dzavanogara kunoshungurudza madzimai zvakanyanya uye kunovasiya vave muurombo hwakanyanya. Tsvakurudzo iyi yaida kuona kuti madzimai anobatwa sei nekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavanogara mumaruwa.
Saka zviri kushungurudza vagari vekuchipinge, vamwe vavo vakatosvika pakuzvisungirira vakafa, vamwe vari kusvodza nenyaya dzekuti vari kubviswa ipapo vachingopuhwa mazuva anokwanisa kuita 90.
Vanotiwo nyaya yekutora maruzevha kuti pavakwe madhorobha nemagrowth point inoita kuti nzvimbo dzekuvakira dzidhure, izvo zvinosiya madzimai asina mukana wekutenga nzvimbo idzi pamwe nekupa mukana kune vaya vanoita zvechioko muhomwe. Vazamuchia vanotiwo vanhu vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara zviri kunze kwemutemo. vano tipachiri kushandiswa mitemo ya ishandiswa ne hurumende eva pambevu ye Rhodesia uye vano kurudzira kuti mitemo ivanduzwe kuti pave nekutaurirana pakati pevanhu makanzuru kana hurumende pasati paitwa danho rekuvaka dhorobha kana kuunza kambani munzvimbo.
Isu tanga tichiti hurumende dai yanga yakwanisa kuti itarisise mitemo inokwanisa kuti vanhu vange vachigara pavakagara zvakasununguka, vatarise mutemo wavo weCommunal Land Act kuti dai vabvumidza vanhu kuti vanhu vange vari ivo vanokwanisa kunga vachitungamirira magariro avo, vanokwanisa kunga ivo vachimeka madecisions nepavanogara kuti vanoda here development kana kuti havadi development.
Vanoti mitemo yakaita seCommunal Lands Act iyo inopa simba rakanyanya kuhurumende inofanira kubviswa. Sabhuku wemumusha wemubarati kuwat 16 kwakondo kwakare kuchipinge, amai Zvironzo Kondo vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekudzingwa kwevanhu nekanzuru rakakura chose munzvimbo mavo uye vanhu vanochema kwavari zuva nezuva.
Dzimweni zhinji ishizadzi hadzina varume dzakazvigarira, amweni akaramba, amweni ane humhuri hudotori kuda tinozokurwadziwa ndizvo zviro zvizvozvo, hazvisi kutirerukira. Vanotorumba vechitouya kwendiri mutape zvatodzingwa apo toenda pari.
Asi nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa avo vakazvimirira vaudza musangano uyu kuti madzimai haafaniri kubviswa munzvimbo dzaanogara vachiti pane mitemo yakakwana munyika inovadzivirira. Vati madzimai anofanira kuenda kumatare edzimosva kuitira kuti mitemo iyi itevedzwe.
Iye ari kugara achipresidia nyaya iyi anobvanzwisisa kuti amai vanoziva kuti handina kudzidza kuzvakabvakasi ndinoziva kuti ndine kodzero yangu semunhukadzi kuti ndinge ndiri apa, ende handigoni kubviswa nekuti isu magare edu anofanira kukudzwa kuremekedzwa futi nedai nekuti taito dhidhi yemunhu wemumaruzevhe mumamatiri iguva rasekura kwematateguravo. Izvozvo chete ukataiwa handigoni kubhaka, ndipo pakaberekwa sekuru vasekuru sekuru vasekuru chero ana kutunga kuti ndazvinza regerai vagare pasi.
Mukuru wekanzuro yeChipinge vaBlessing Mambosha vaudza musangano uyu kuti handi chokwadi kuti kanzuro inobvisa vanhu munzvimbo dzavanogara zvisiri pamutemo. Vatiwo vamwe vanhu vari kubviswa munzvimbo dzavari kugara vakapinda munzvimbo idzi zvisiri pamutemo.
Saka isu tiri kuita basa nemutemo nekuti hatingomuki ndatiendisa CEO wekanzuro ndava kuita chakati nechakati, kwete basa haridani, tinotevedza bumbiro remutemo kuti rinoti zvakati. It is the Regional Town and Country Planning Act inotaura kuti basa tofanira kuti takadai tofanira kuti takadai.
Vati vanobvumirana navazamuchiya kuti panofanira kuva nekutaurirana pakati pevagari, madzishe, makanzuru nevamwe pasati paitwa danho rekutanga bhizimisi kana kuvaka dhorobha munzvimbo. Mukuru wePYCD vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti vakaita tsvakurudzo iyi mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara nekuda kwekuti hurumende iri kukoshesa vemabhizimisi kudarika vanhuwo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tomotarisa zvabuda mumitambo yemakwikwi enhabvu eWorld Cup Group H atambwa manheru ano kuKatar. Ghana yakundikana kuenderera mberi makwikwi aya mushure mekurohwa 2-0 neUruguay, uyewo iyo Uruguay yatadzawo kuenda mberi kunyange hazvo yakurira sezvo Portugal yarohwawo 2-1 neSouth Korea zvaita kuti South Korea nePortugal dzipinde. Asi tisati tapinda pamhepo, Marvelous Musanganya weStudio 7 aitawo hurukuro nemuongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe kuti anzwewo pfungwa dzake nemitambo yanga iriko.
Mitambo yakakosha zvikuru, especially tikatarisa Cameroon iyo iri pagroup C parizvino ine 1 point iri kutamba neBrazil, saka vakatarisira kuti inge ichihwina, ikahwina ipapo inenge yave ne 4 points inenge yatova nechansi yokuti inge ichiyenderera mberi. Asi zvinenge zvaakudhipenda nekuti Switzerland iyo ine 3 points ichatamba sei. Switzerland inenge ichitamba neSerbia, Serbia tirikuona kuti ine 1 point, saka Switzerland inenge yakatarisira kuti inge ichidhirowa isina kukuweswa magozi akati wandei papo ichitamba neSerbia. Asi ikakunda Serbia yakutoziva kuti yakuenderera mberi. iye zvino hazvisi kumaoko eCameroon kuti inge ichienderera mberi. Takatarisira kuti inge ichikunda Brazil iye Switzerland kuti inge ichitadza kuwina apo inge ichitamba neSerbia. Saka zvakati kume imbichana kune chikwata cheCameroon.
Tinoona zvakare chikwata cheGhana chichange chiri kutamba neUruguay iyo yakambochitadzisa kuenderera mberi makwikwi aya paWorld Cup yekuSouth Africa. Munoona zvichibudawo sei nhasi?
Vanhu vazhinji vakatarisira kuti inge ichiwina kana kuti inge ichiwana draw. Ikawana draw inoenda ku 4 points. Iyezve South Korea inenge ichitamba nePortugal. Portugal mazhinji vakatarisira kuti inge ichiwina ipapo ichitamba neSouth Korea. Saka Ghana yakatarisira kuti inge ichiwana point kuti iende ku 4 points, especially kana South Korea ikarowa neportugal. Mukana mukuru wekuti vafana veGhana vange vachiwana revenge kune Uruguay. Toziva kuti Saurus neUruguay vakaita se mu 2010 World Cup muSouth Africa. Saka mukana mukuru wekuti panumber 2 ipapo Ghana inge ichienderera mberi. Ndirikuona Ghana inogona kuti inge ichiwana point kuUruguay. Point ichaita kuti inge ichienderera mberi. Nemaonero angu ndikuona Portugal ichikunda kana kuti ichiwana a point kuSouth Korea. Izvi zvichaita kuti Ghana inge ichienderera mberi.
Ayo anga ari maonero emuongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe. Asi zvazoenda nepamwe. Topinda muchirongwa chedu chemimhanzi chesvondo rino, icho tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero Janet Musanga, uyo anozivikanwa neremagitar rekuti Black Box, muhurukuro yaaita naIvan Zvininga weStudio 7.
Kukwazisai zvikuru ndokukwazisai nemufaro ndichikutendai zvakanyanyisa nekundipawo mukana uno.
Zvemagitare makazvitanga rini?
Janet Musanga, the Black Box. The Black Box is now my stage name, aka again Gogom Saladi. Nekuti zvanzi matanga kuimba machembera mamwe masongs munoimba hanzi muchislayer, whatever it means. Pandakaendawo kustudio kutanga kunoti ndoda kuti ndinzwikewo nevanhu ndichiimba, ndakanotsikisa muna 2019. Ndakatsikisa masongs 2, saka yakabuda iri yenhenge a true track CD. Panga pana Nduna Matiradenga na Love is Visibly Tangible.
Zera renyu irori vemhuri yenyu, vana kana variko veukama vaitwo kudii?
Ndingati vabereki vangu vaindikurudzira nambuya vangu vakandirera mai vababa. Then pakuchizotsikisa zvangu apa vanga vasisipo, vanga vazorora vadanwa kuimba yaMwari.
A blue so true, a blue I never knew, a blue not new, a blue so true.
Veruzhinji vari kutambira na sei nemimhanzi yenyu yamunoimba?
Pakuchitiwo music yangu kutambirwa kwayo, ndinoti ini inotambirwa zvekutiwo museko of friends dzandinadzo mumagrupu andiri kupindawo mazuva ano, unoona vanhu vachivhiwa, vamwe vachilaika, vamwe vachikwanisa kusubscribe. Saka ndingati inotambirwa zvakanaka neavo vaakundiziva semunhu akatanga manje manje akura. Zvinonetsa kuchanyatsoita chaunga chevanhu.
Vanodawo kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda havo kupota vachizondibata vachida kuvhunza direct. Vanondibata pa 0780-591-273.
Matambudziko amunosangana nawo mune zvemumhanzi ndeapi? Tichiona kuti makazvitanga mati bveiwo zera sezvamambotaura.
Vanhu havasati vanyatsokunzwa kuti uri kuimba nezvechii. Machallenges anopinda ndiwayo ekuti ukaitawo tuma live shows vanhu vanokurumidza kukuziva, and vanokurileta nemusic yako, ndokunge vakuona kwete kungonzwa kungoti kune munhu anoimba anondiona iCD rake, kana kuti one afternoon yamboplaywawo papanhingi pamhepo. Zvinonetsa asi vanhu vakaita kukuona. Saka ndingati funding ndiyo imwe inonetsa.
Anga Makanaka teerera hurukuru yaitwa naibvan zininga nemuimbi wedziyo dzechitendero Janet Musanga aka Black Box. Sezvungu yedu yapera regai titarise misoro yenhau zvakare. Nengwe yebato reMDC inotungamirwa nava Douglas Monzora vano rest marara vanokwira kudare vachipikisa kudomwa kwava Monzora semunhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi mutauriri wava Monzora Valoid Damba vanoti vavasi kushaya hope nedanho rava marara. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa zviri kubuda kubva kukata. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gifts Duve.
Soko isika tisenda bako.